Patanga kutongwa nyaya inasi mchuchisiwe uru mende wa ultrasound nyama. Vashevedza chapupu chekutanga Inspector Ariberito Mbuwa mukuru wepakamba emapurisa panyanyadzi. Avo vaudzadare kuti vakasunga maikare nyikore pamwe nava Fredi Diwande vanova sachigaro MDCT kuchimanimani West. Vambuwa vati vaviri ava vakasungwa apo vaita musangano usina mvumo yavo. Vambuwa vaendera mberi vachiti pamusangano uyu paiva navanhu vanosvika makumi mashanu uye amaika renyikore vainge vakafika mbatya dzebato ravo rezvematongerwo enyika. Amai Karenyikore avo vange vakamirirwa mudare negweta ravo vaDavid Tandiri varamba mashoko ekuti musangano wavo waive wematongerwo enyika asi kuti wakange uri wekuda kugadzirisa chikoro chepashinja primary china marata akatorwa nemhepo. Gweta ravo vaTandiri vapikisa mhosva iri kupomerwa amai Karenyikore vachiti musangano webudiriro wakadai haudi mvumo yemapurisa yekuti uenderere mberi asi waingoda kuzivisa mapurisa nezvavo chete. Mutongi wedare Muzvare Chiundura vati mhosva yakatarisana naamai Karenyikore pamwe navaDiwande ichaenderera mberi nemusi wechina nekutongwa apo zvimwe zvapupu zvehurumende zvichashevedzwa kudare. Mune imwewo nyaya sachigaro MDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai kuno kumaNicaland vaJulius Magarangoma vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana apo vanenge vachitongwa nemhosva yavari kupomerwa yekutyisidzira nhengo dzezano PF dzekubhuyera nerufu. VaMagarangoma avo vari kuramba mhosva iyi vanonzi vakatyisidzira nhengo dzezano PF idzi gore rapera kuti vaizourayiwa kana vakasatsigira MDC musarudzo asi vaMagarangoma vari kuramba mhosva iyi. Nyaya iyi yatora nguva yakareba isati yapinda mudare sezvo gweta raivamirira range risiri kuwanikwa. Gweta ravo raiva vaChris Ndlovu. Paari zvino vaTrust Manda ndivo vachange vachizomirira vaMagarangoma pachapinda nyaya iyi mudare mangwana. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.